Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechishanu 4 Nyamavhuvhu 2023. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Dare reSupreme Court nezuro rakabvumidza nhengo 12 dzeCitizens Coalition for Change nevamwe vana kuti vaenderere mberi nekukukwidza kuva nhengo dzedare reparamende kuBulawayo. Sangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch rinoti sarudzo dzichaitwa mwedzi uno dzichange dzisina kurongeka sezvinotarisirwa pasiprose munyaya dzegutsa ruzhinji nejekerere. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Zvichitevera kubvumidzwa nedare reSupreme Court kuti nhengo 12 dzeCitizens Coalition for Change nevamwe vana kuti vaenderere mberi nekukukwidza kuva nhengo dzedare reparamende kuBulawayo, sangano reCCC rinoti hapana chinokashamadza pamutongo uyu sezvo zvese zvagara zviri pachena. Vakafana kubata chigaro chemutevedzeri womunyori munyaya dzezvesarudzo muCCC, amai Ellen Shiriedenga, vanoti bato reZANU-PF harisati rambokunda musarudzo idzi muguda reBulawayo, naizvozvo riri kuedza kuwana zvigaro muguda iri richipinda muparamende nekuita zvechikwiribidi.
Isusu sebato tinogamuchira kuti ndizvo zvabuda mudare, asi tiri kutaura kuti zvatiri kuona kuti ZANU-PF iri da kushandisa mutemo kana tiringati matare ezvimhosva kuti vatonge une backdoor vasina kusarudza nevanhu. Mukatarisa zvese zvaitaura mucourt kwatange tiri kumusoona kuti iyo court judgment yacho it was based on makuwa, it was based on hearsay, nemunhu anga asiri munomination court pazuva. Saka ndizvo zvaonekwa kuti ZANU-PF yanga isina nyaya, yanga vangachingotambisa nguva yevanhu, vanhu vanga vachida kutonga nebackdoor. Vanoziva kuti ever since the birth of opposition in 2000, since MDC, even kwaCCC, ZANU-PF haisati yambohwina kana kuBulawayo. Saka ndizvo zvavaona kuti vawane kuti vatonge kuBulawayo vanofanira kupinda nebackdoor. Saka that's why tiri tozvigamuchira zvaitika. Is not victory yeCCC, but ivictory yevanhu veMuZimbabwe, ivictory yevanhu veBulawayo kuti vatopuwa mukana wokusarudza vatungamiri vavanoda.
Kana makatarisa mutongo wakabuda nezuro uyu, mungati matare muZimbabwe haana kwaakarerekera here?
Hatingadaro, nokuti panyaya iyi kana muchitarisa mafacts they were clear. Even iyo executive authority responsible yakataura pajigerere pachena kuti vanhu ava havana kunonoka, zvese was processed procedurally. Saka ipapo even if kana majaji acho vane divi ravakaverekera, vaiita sei mutongo wavo? Vangasingakwanise kuti vapikise zvange zvabuda. And even dai mange muri mucourt maitoona kuti even mafacts anga achitobva kumunhu uyu anga achimirira vanhu vakaapira vachida kudzinga maMPs, vangasingaona maitoona kuti kwange kusina nyaya.
Samatarisana nacho ndechipi apa? Moita sei sebato?
Isusu sebato ya kwenye yetu ende mbili mche imuchu wana sebatu atina kumbomira kukampena na candidate zidu angari pa ground kaka njiru tuitika tuto gazira saruzu tiriku uya ende mozi yote iyo ya isio nyayoga iruku matare ezu mosha kune nyayo na dafu candidates dofunga maona kuti we've appealed again to the Supreme Court because tuko wana kuti kwa high court mtongo wakabuda mtongo wangeo singa fazi mtongo wangeo sina kukote irakana tishi charisa kuti mama fits edu akamira sei because isisu seba tutuweta ura kutai wabana wakabirizira wakafoja na signature edu hivu mkatarisa mabepa zaacho na logo acho akato siya na ii evidence ukutu mungo itarisa mnoto unatayo kuni usisina ufamba mwushe saka that's why itaenda ku Supreme Court kutinya yacho itazirisu iyo tichanja tumira kutishunenge jaka mira sei ende tai the way isusu sebato takati kune zvinhu zvakawanda zvisingafambi zvakanaka asi tichashandisa mkana yakawanda mastrategi zakawanda be it kuenda kukoti be it diplomatic offensive be it nyaya yokuti vanhu vava protest kwavanogara ine democratic manner vachitiudza hurumende nema authorities kuti kune zvinhu zvisingafambi zvakanaka saka ndezvimwe zvinhu zvatino zvatirikuita kuti tigadzirise zvinhu kuti toona kuti sarudzo dzatirikuenda idzi isarudzo dzinofamba zvakanaka vanhu vopuhwa mukana wekusarudza vatungamiri vavanoda
avo vange vari vakafanira kubata chigaro chemutevedzeri wemunyori munyaya dzezvesarudzo mutriple C amai Elden Shiriedenga vari parunhare kuHarare nestudio 7. Bato rezanupf rinogara richiudza studio 7 kuti haripindiri munyaya dzemumatare. Gwaro rakaburitswa nezuro nesangano rinorwira kodzero dzevanhu reHuman Rights Watch pamusoro pesarudzo dzichaitwa musi wa23 mwedzi uno rinoti sarudzo idzi dzichange dzisina kurongeka sezvinotarisirwa pasi rose munyaya dzegutsa ruzhinji nejekerere. Gwaro iri rinoti hurumende iri kushandisa matare pamwe nemitemo inorambidza vanhu kutaura vakasununguka kushishidzira pamwe nemhirizhonga kushungurudza vanopikisa. Jonga Kandemiri weStudio 7 abata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vaMarufu Mandewere kuti tinzwewo maonero avo.
Ndinoona sekuti gwaro riri kutaura zvechokwadi maringe nezviri kuitika munyika hongu tinongova hedu nekurudziro dziri kuitwa dzekuti mutungamiri wenyika haadi nemhizhonga nezvimwe asi zviri kuitisa pasi pane vanhu nemugariro revanhu tikuona mhizhonga iri kuramba ichimedzera tikuona vanhu vari kutsidzirwa tikuona kuti zvinhu zvinoite zvinoitwa kuti parita nemhizhonga zviripo pasi pari kugara vanhu.
Tinoona kuti gwaro iri riri kupomera mhosva hurumende nyaya yekushandisa matare mukutsimbirira vanopikisa asi tinoona kuti mutongo wakapiwa nedare re Supreme Court nezuro uri kutsigira bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Zvinosiya papi iyo ongororo yekuti matara ari kushandiswa nehurumende?
Tinotambura zvikuru mutongo uyu wapiwa nedare rehuru reSupreme Court asi tichiona pari dare zveriro reSupreme Court musume vakarambidza zvekuti vakasiiranga vachiinda semukuru wenyika vachibvumirana nezvakataurwa nehigh court. Izvi zvinogona kupa kune vamwe vanhu kuti vafunge kuti matare ari kuseenzeswa nehurumende kuti ibvise vamwe vanokukwisa vanhu vanobvumirwa kunge vari mumaonero avo nekufunga kwakadaro nekuti vanenge vachiona zviri kuitika ende zvakare kutsakiyaro nemutongo uyu haikoti idare zazivarapeka mutongo wekuti vanhu vachakutisa pane maonero evamwe kuti zvakatia parunge zvakambobvumirwa izvozvo zvakaitwa nedare rehaikoti. Handati hangu ndichegweta kunditi matare akabatwa kana kuti ari kumbudikidwa asi tinoti vanhu ndomafungira anozoita vamwe vanhu vachiona zvinenge zvichiitika. Ende vanhu vane kodzero yavo yekufungira nekuona nekuongorora maitiro anoita Matare mukutonga mhosva dzavo.
Tiri kuona hurumende iri kukurudzirwa kuti igadzirise zvinhu sarudzo dzisati dzaitwa. Munoona here zvichiitika izvi? Tichiona twasara mazuva ari pasi pemakumi maviri.
Kutaura chokwadi, namba hatisina tatova muelection. Election yatosvika. Handioni pane yandingati pachingu political will kana kuti hurumende kana kuti bato riri kutonga ringe richida kuti rigadzirise zvinhu zvekuitika panguva ino nenguva diku diku iripo. Gare gare muchirangarira mashoko kuti vati vati kuyera vachiri muhurumende vachiri muhurumende riri kutonga nderekuti havanga ine zvinhu zvinoita kuti vabude mumasimba. Handioni zvangu hurumende ichikwanisa kugadzirisa zvinga iri kuitika ine zviri kuitika.
Gweta rinovira kodzero dzevanhu vamarufu vemandewere vari parunhare muHarare najonga akandemiri westudio 7. Jonga abatawo nhengo yezanup f vakenned mandaza kuti tinzwewo maonero avo pamusoro pegwaro iri.
Isu maonero edu ndeyekuti sarudzo dzekuita musi wa23 August itaitwa murunyararo zvichiteera mafambiro ari kuita makampeini nerunyararo runyika rezvino. Kune vavo vanenge vachiona maonero akasiyana naatiri kuita kuti vange vachigara munyika ipi, nekuti pane zvirino tichitarisa mumashureko memamwe maelections akadaita munyika pari zvino mune runyararo makampeni dzaari kufamba zvakarurama. Vakuru vemapato akasiyana siyana vari kukurudzira nyengo dzavo kuti dzisave dzinowanikwa dzichikonzera mbongo dzodzo munzvimbo dzavanenge vachikampeina. Naizvozvo tiri kutarisira kuti mazuva anoteera kusvika tasvika musi wa23 August ticharamba tiri murunyararo, uyezve ishuviro yedu yekuti tirambe tichiita semaitiro akaita kusvika pari nhasi. Hongu pangangova paine vamwe vanowanikwa vachikonzera zvichiri kutarisirwa ivavo inhungu dzinofanirwa kunge dzichiterwa nemapurisa dzichibatwa. Asi pane zvino tikati nyika yese jikerere makambeni ari kufamba zvakanaka.
Kompanyi yaya yekunzi hurumende haisi kuteera mitemo kana bumbiro remitemo munoti?
Zimbabwe ine mitemo yainoteera yayakagadzirira kuti maelections anoitwa muno muzimbabwe ange achitevedzera. Tine electoral act yedu yezimbabwe, tine constitution yedu yezimbabwe, tinoteera zvakare mitemo yakaiswa nesadar pamwe chete neau nemamwe maguidelines akaiswa neUnited Nations. Ese iwayo ndo anotedzwa nevheki nenyika yese kuti tiwane maelections ekuti kuti afambe zvakanaka. Takaona vamwe vakauya munyika vakataura kuti iwo maelections pari zvino emuzimbabwe ari kufambiswa nenzira dzakanaka.
Avo vange vari nhengo yezanupf vakenned mandaza vari parunhare muHarare najonga kandemiri westudio 7. Chikwata chekuZimbabwe chevechidiki makumi maviri nevaviri nevadzidzisi vavo vatatu vanobva kuzvikoro zvakasiyana-siyana muzvidzidzo zverobotics vari muno muAmerica kwesvondo rino rese kuti vaone nekudzidza zvine chekuita nezvavari kudzidzira zvemakombiyuta nemarobots. Ngatinzwei mukuru wesangano riri kuronga ungano iyi rewafamba wapota muzvare Shingirai Mangwiro vachitaura naEvans Zvininga westudio 7.
Tine vana vanoita 22 makumi maviri nemaviri nevadzidzisi vavo vatatu vakabva kuZimbabwe musi wa30 July vari kuno uku kwevhiki rino rese vanodzokera kuZimbabwe musi wesvondo musi wa6 July. So tinawo ende tanga tine to yedu yemuAmerica tichivaendesa kunzvimbo dzakasiyana siyana vachinoona vachidzidza nezvesainzi nezve marobots kuti anoshanda sei mukurarama kwedu kwatinoita.
Sei makafunga zvakanaka kuti vana vane zvidzidzo zvavainazvo vatendererewo vachiona zviri kuno kuAmerica?
Takaona zvakakodzera nekuti nekuri kuenda zvinhu nenyaya dzana AI technology marobotics zvinhu zvakungoshandiswa mukurarama kwedu and sekutendera kwatanga tichingoita mitsungo dzakasiyana siyana vana vanga vachiona kuti marobots zvinhu zvakutoshandiswa zvichitotora nzvimbo dzanga dzichiitwa mabasa nevanhu zvichishandiswa nemarobots kuti basa ringe richiitwa nekukurumidza vachisevha mari. So zvinhu zvakakoshawo seZimbabwe, vamwe vachona vana vachiri vana vadiki vanenge vachitoonawo kuti kunyika kwedu pane umwe ari kutogadzirawo zvake tumarobots twake nemaapps ake ari kugadzira eagriculture, umwe ane tumaapps twake twemakombi zvetransportation. Saka zvinenge zvichivabatsira kuti vadzidzewo zviri kuitwa kuno kuAmerica kuti vazokwanisa kunge vachi sevarivo future yedu yeZimbabwe vanenge vachikwanisa kuzenge vachibatsira nyika yetu iendere mberi.
Topedzisira nekutarisa kuungana kuri kuitwa kumuzinda weZimbabwe kuembassy, zvinenge zvichifamba sei, vari kukokwa ndevapi, nguvai?
Tinenge tichiona ambasada achifamba, vana vanenge vachiita mapresentations avo. So wiki rino rapera ndingangokupai muchidimbo, musi wemuvhuro takaenda kune chikoro chiri kuBaltimore chinonzi Latin Boys School of Maryland. Kune chikwatawo chinosiita makwikwi wayo emarobots. Saka vaionesana marobots avo avanenge vachiita mumakwikwi avanenge vachisangana. And then ndovatazoenda kunonzwa iFly kwavakanoita STEM immersion vachidzidzawo zvesainzi dzekubhururuka nespeed. And then musi weTuesday takaenda kuNASA kuGoddard Space Center vakazonge vachipedzisa zuva ravo kuUniversity of Maryland Robotics Center kwavakadzidzazve marobots nekushanda kwavo mukurarama kwedu. Nezuro ndopatakazoenda kuAmazon nekuTesla vakange vachikwira mota dzeTesla vachidzidziswa kuti dzinoshanda sei, and kuTesla kwakavanakidza zvisingaite because vaidzidziswawo kushanda kwemota dzinoshanda nemagetsi. Chinova ndiyo imwe technology iri kushandiswa zvakanyanyisa mazuva ano.
Avo vanga vari mukuru wesangano rewafamba wapota Muzvare Shingirai Mangwiro vari parunhare naEvans Zininga weStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. Vachinyora padandemutande ravo, mapurisa eZimbabwe Republic Police anoti vasunga vanhu vaviri zvichitevera kuurawa kwemutsigiri weCCC Tinashe Chitsunge, uyo akatemwa nedombo achiedza kutiza vanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANUPF kuRiverside muGlen Nora. Newsday rinoti mapurisa akasunga vana vechikoro gumi nevapfumbamwe pachikoro cheCorridor of Hope College kudzivarise kwaExtension kwavakange vane vhuzu party. MuNewsday makare, mudzimai wevaimbova gurukota rezvemari vaChristopher Kuruneri nezuro vakanyorerwa gwaro rekusungwa nemapurisa ekuConstantion mushure mekutadza kwavo kuenda kudare redzimhosva. Amai Baidamwoyo Kuruneri vakasungirwa mhosva yokuvharidzira mapurisa kuti vaferefete mhosva yekupiwa kwemombe kupurazi ravo muMashonaland Central. Makorokoza matatu anonzi akauraya umwe wavo kushamva nemusi wesvondo vachikakavadzana pamusoro pegoridhe. Mapurisa kushamva anoti pari zvino abata munhu mumwe chete pavatatu vanofungidzirwa kuti vakaponda munhu uyu. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Mangwanana akanaka vateereri nevashamarari veStudio 7. Ini ndine kugunun'una pamusoro pemalaisensi yeZimbabwe aya. Ari kunzi idzo laisensi reZimbabwe raakuexpire. Driver's license reZimbabwe raakuexpire. driver's license rakango fanana ne degree I degree randingi ndatura ko ma degree e madokotera ano expire here ma degree mamwe ese arikuitiwa ano expire here tibatsireiwo kwakuda kungodyirwa mari chete because driver's license ndo degree ranguwo saka rifandiri ku expire.
Hey, makadiko washamararu we studio 7 usanganisira vatereri andina hangu nyaya kati kurei anoda kutaura nezvayo asi ndada kutaurawo mune mupurisa uyu aitsigira risununguko munyika kuti zvinhu zvifambe zvakanaka anzi Mr. Matso ngaakunzi ari kushaita asikuzivikanwa zvekufamba sei ndada kungokumbira hurumende yezvanhu kuti zvaari kuita izvi kana takuadzorerawo mangwana anozofara nazvo here anoridza mhururero achifara nezvaari kuita zvishungurudza macitizen ezimbabwe ndada kungokumbirawo kuti mupurisa uyu adzokerewo pabasa ashandewo nekuti vanhu vanoita zvakanoona zvakasiyana siyana saka munhu aunganziwoona zvinofanana nezvedu aiwa zvizirizvo ndiwo mashoko angu chete aya andingangotaurawo pamberi pechi pehurumende iri kutonga
mazora sei pastudio 7 aisiri ndiri rit zvangu ndari ndangopira kuyambiro kuna vavavaka vaponda munhu avo kutobikishiwa kubikirwa sadza kuenda kunoponda munhu andiri mukadzi wacho aitosiya benzi rinoita kuponda munhu seiro rakwatanura bepa reretripusipa roriro
zvakaomama dzangu tatotanga kuuraya nazvo shuwa tichishandiswa hevakomana zvakaomazvo kuti hama muraramu rugare munyaradzwe namwari mwari chete ndaanotinyaradza chanduko zvaichauya asi zvakaoma tiringa tapera ruzhinji zvishuwa chemaine tariro matiri kusii nekurasikirwa nehama zvinokosha kungorasikirwa nehama imwe chete iyoyo tochema tesi zvishuwa nemurambi wachobeka
makadiko vashamarari vestudio 7 makadiko kumatima namosa kwamuriko ini ndinoshayiwa kuti vanourayire vanhu izvi zvitarisa uyaurawa kuglonview ndoshayiwa kuti vanourayirei vanhu umwe noumwe ane maonero ake nyika ikava nemuono wani nyika ingaindi mberi saka umwe noumwe ane maonero ake munhu aona maonero ake kana akavava kuurawa zvava kureva chii zimbabwe yacho naivai ujanyirire vanhu vava kutotya kutokambena chero kubuda pachena kuti utaure position yauri nebato rauri bhozi zvangova zvinhu zvokuuraya nezvezvomuchavona hasi undi unongonzi haana mhosva unongofungidzigwa zimbabwe yacho yaichisiri fei
vanheru vanheru pastudio 7 apfumaswera sei zvokutaura zvangu ndiri kumbari inini ndiri warid nenyaya iri kuitika mapolitical violences ari kuramba achiitika muno muzimbabwe handizivi kuti masoja nemapurisa ari kusaidhi kwe anochengetedza zvanhu kana kuti anofanira kuchengetedza macitizens because why is pachinzi pakaitwa violence vanhu vetriple c maopposition parties yese vachirohwa vachiurayiwa iye vanoramba vakanyarara ende triple c mukada kuti mutiratidzire moro saka handizinyatsoziva kuti zviri kufamba sei uye danho ringatorwa chaivo tikata kupinda murodi kuratidza masoja ndopootaridza kuti vanobuda korwa saka toita sei tatambura sevanazvo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika musatuka vamwe itai maaudhio enyu mapfupi chirungu ngachiite chishoma uye taurai ndezvi riri pamusoro
apo nyika yatarisana nesarudzo musi wa23 nyamavhuvhu studio 7 ichange ichitaura nevari kukwikwidza musarudzo yemutungamiri wenyika dzedare reparamende uye zvemakanzuru.
Kana muchida kunzwa nhau dzechokwadi, teererai Studio 7 nguva dza 7 manheru uye 6 mangwanani. Endai paFacebook page yeVOA Shona kana muchida kunzwa nhau dzinenge dzichangoburwa uye kana muchida kupa pfungwa dzenyu panhau dzedu.
Mashoko anotevera anoratidza pamire hurumende yeAmerica.
Gore rino igore rinocherechedza makore makumi maviri nemashanu kubva zvakanyoreranwa chibvumirano chekutanga cheInternational Religious Freedom Act, icho chinobvumidza kuita zvechitendero pasina kumbunyikidzwa. Vakadaro vanomirira nyaya dzechitendero mudare reCongress, Ambassador Rashid Hussein, vachiudza dare muchapupu wavachangobva kutura kudare iri. Ofisi inomirira zvechitendero mubazi rekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika, reState Department International Religious Freedom Office, rinoti kushanda mukuchengetedza rusununguko rwechitendero ibasa rinokosha munorondo yeAmerica sezvinodiwa nebumbiro remutemo, uye ibasa rinechekuita nezvekudyidzana kweAmerica nedzimwe nyika. Mumakore achangobva kupfuura, makereke emudzimba ange achidzvinyirirwa zvikuru nevebato reChinese Communist Party, izvo zvakaita kuti makereke akawanda ane mukurumbira avharwe. Chechi yeShenzhen, iyo yakavambwa muna 2012, yakanga isina kunyoreswa nehurumende, nekudaro yakange isiri pamutemo. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anoti nengo dzemakereke dzaishungurudzwa nevakuru vehurumende, uye misangano yemachechi yaigara ichivhiringidzwa nemapurisa. Nengo dzehurumende dzaigara dzichida kuvhara chimwe chikoro chechitendero change chichifambiswa muchivande. Mushure mekuramba vachishungurudzwa, nengo dzechechi iyi dzakavhota kuti ibve muChina. Nengo zhinji dzakawanikwa dzichibva munyika iyi kupera kwegore ra2019 uye kutanga kwegore ra2020. Kereke yeShenzhen yakatanga rwendo rwayo rwerusununguko nekutanga kutizira kuchitsuwa cheSouth Korea cheJeonju, sezvo vainge vaine tariro shoma yekuwana upoteri. Nengo dzekereke idzi dzakatiza zvakare dzakananga kuThailand, asi pamusoro pekutya kuti vatenderi ava vangangodzorerwa nechisimba kunyika yeChina mushure mekusungwa nekuda kwekugara nguva refu zvisiri pamutemo, sezvo magwaro avo emavhiza ekugara muThailand ange apfurikidza mazuva avakapiwa ari pamutemo. Mapoka anorwira kodzero dzevanhu, masangano anoshanda akazvimirira, uye ofisi inomirira vechitendero yeOffice for Religious Freedom yakatsigira kusunungurwa kwevatendi ava vekuChina. Vakatsanangura Ambassador Rashid Hussein vachitizve bazi ravo rakabatana neCongress yemuAmerica nemamwe masangano mukurwisa kuti kereke iyi iuye kuAmerica. Ambassador Hussein vanoti nengo dzekereke iyi dzakasvika kuTexas, uko vakatambirwa nemufaro uye vakakwanisa kupembera zororo reEaster. Ambassador Hussein vanotsigira kuti hurumende yeAmerica icharamba yakamira nevechitendero vanombunyikidzwa kodzero dzavo. Aya mashoko anoratidza pamire hurumende yeAmerica pamusoro penyaya yezvitendero. Maverengerwa neni Marvelous Mhlanganya, huye ndiri muWashington.
Sezvo nguva yedu yapera, tipotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Dare reSupreme Court nezuro rakabvumidza nengo 12 dzeCitizens College and for Change nevamwe vana kuti vaenderere mberi nekukwikwidza kuva nhengo dzeParamende kubulawayo. sangano rinogira kodzero vanhu Human Rights Watch rinoti sarudzo dzichaitwa mwedzi uno dzichange dzisina kurongeka sezvinotarisirwa pasi rose munyaya dzegutsa ruzhinji nejekerere. Ndiri muWashington DC, ndini Tarono Kawande, ndichikusiyai muri mumaoko maChris Gande nenhau dzeIsindebele.